kare vanhu vaifara kana vave kuregedza basa voenda pamudyandi gere nekuti vanenge voenda kunozorora vachipihwa mari yaiita kuti vazvirongere upenyu hwakatambanuka. Asi kare haagare ari kare. Mazuva ano vanosiya mabasa vachahore mari inovararamisa. Vazhinji vavo vave kunetseka kuwana mari yemudyandi gere mumabhangi. Amai Linda Muzoremba inyanzvi yekudzidzisa mashandisirwo emichina mikuru yekugadzirisa zvinhu pane imwe kambani muHarare. Vanoti vakawanda vanosiya mabasa vanotorwara nekuti hana dzinenge dzisina kugadzikana.
Iyo zvekuti wazosiya basa usina kugadzirira remangwana, munhu anozviona sekunge akandwa mudesert. Akuenda kwakaomarira kusina kana mariso bose vanhu vanenge vasina kuiti vakawanda vanenge vasina maplans vasina kunyatsogadzirira upenyu hwavo, kwete kuti vari ignoranti kana kuti vari careless kana kuti chii, chero anga achida. Asi zvandikutaura izvozvo kuti right now munhu ari pabasa ari kushanda from hand to mouth, so ozoti ndazosiya basa ndozodii? Saka vanhu vane mafears iwavo kuti oko vana vangu.
Amai Muzoremba avo vane makore 41 vanoti izvi zvinokonzerwa nekuti vakawanda vanorarama pamabasa zvisina uchenjeri vasingarongiri mangwana ravo.
Wherever you are, ngo famisa famisa maziso ungoone maresources aripo and then you can buy and sell. Ndozvandinoita inini as a travel. Saka ni ukasiya basa wanga uri munhu anga achimbotendera achidi, sometimes unombogona kusaka mukamari paside and unongo neka vision neka hope kuti ndinogona kuzongorarama this way and that way, unlike munhu asina kana passport kana asina kana kumbocrossa border.
Baba Filmon Kambarami vanodzidzisa unyanzvi hwemagetsi pane imwe kambani muHarare. Baba Kambarami avo vane makore 61 vanoti vashandi vane unyanzvi havafaniri kusiyiwa ruzivo rwavo ruchingotsakatika vachinzi vakura.
Anotonga aitori nepfungwa dziri pamusoro ngekuti unonga akabva zvisipo zvapo zvisati zvapo. Anoona futi kunaka kwepanga kuripo nekwapo, saka anogona kukupai maadvice kana mukafamba nemunhu wakadaro kuti chiitaitika. Kana muchidawo nhorondo anogona kukupai muchichione kuti chakanaka ndechipi ichi nechitiri kufunga.
Baba Kambarami vanoti chirongwa chekuunza upfumi kuvanhu vatema chinogona kubudirira nyore nyore nekuda kweunyanzvi nemazano evechikuru vakasiya mabasa vari kungotenderera kumaruwa.
Kuri kuti vanhu vanocheresedza pakambani dzinenge dzichibatsira chaiko munyika. Kana mukaone kuti yakubroka kana kuti yakuparara, zvainganaka kutore nyanzvi dzedzinoziva kana kunotaurwa zveindigenous zviya zviya, ochivhura nenyanzvi dzinoziva. Handifungi kuti tingarare pasi.
Baba Trinos Joe avo vane makore 56 neanoraudzira vanoita basa rekurayiridza mashandisirwo emabhuku pane chimwe chikoro muHarare. Vanoti hurumende inofanira kutsvaga nzira dzekutora vanosiya mabasa nekuda kwekupindana kwemazuva kuti vabatsire mumakambani nemuhurumende.
Nhasi iyo uno tikatarisa matisha mamwe akangogara arimo mumaruseva ano unyanzvi hwavo vaiziva kuona zvimwe zvinhu zvaifamba nenzira yakanaka. Iko zvino havachatarisisi, unowana kuti pamisangano inenge yakangogariwa ipapaya vanongoenda kunovatenda asi havapihwo mukana wokuti iko ombotitaurirai kana kutipeiwo nzidziso yakati, hapasisina.
Sekuru Lamek Chigundu vane basa guru kwazvo mumusha wekwanheka iro kuhwedza. Vachigundu avo vane makore 55 vakadzidzira unyanzvi hwekurera zvipfuyo. Vanodeedzwa nevemumusha kana mombe yarwara. Vanoti pari kukanganisika mazuva ano ndepekuti veruzhinji vakuonera pasi vanhu vakwegura.
Vechiduko vaane zvishoma zvavanonyanya kuziva zvakapera nenzira yekuti iye zvinezvi vangange vachingotaura zvekuti hisitiri yekubva mumabhuku, kwete kuti yake yaanonyatsotaurirwa nemunhu akwegura.
Sekuru Chigundu vanoti vechikuru vakubatwa neseri kwemaoko nekuti vanenge vachinzi varombo.
Kana uchitaura chokwadi chaicho usingadhoneteri mari, hapana chaunenge uchitaura. Vechidiki vanenge akataura achiita kana achipa dzimari achidii achitenga dzimari wawawo vachivanhu vachinwa ndiye anokunzi anogona kuri mazuva ano.
Izvi zvinotsinirwa naambuya Ellen Togara vemumusha Makaremo, avo vane makore anodarika makumi manomwe. Vanoti vechikuru vakakosha kuve navo muupenyu.
Vangava vakubatsira bedzi kuti kutaurirana mazano. Chiye taitirana chakati, izvi tironge zvakadai zvakadai, toronga tichiri pamwe chete tichiwirirana, vanhu vachitenderana.
Nyanzvi munyaya dzemagarirwo evanhu dzinoti zvakakosha kuti vakwegura vanenge vachine ruzivo rwemabasa avanogona uye vachiratidza kuti utano hwavo huchakanaka varambe vachikurudzirwa kupa vachiri kukura mazano anoita kuti nyika ienderere mberi nebudiriro yakanaka yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.